mutongo wedare vabongani Ndlovu vati vachazivisa pazuva raasina kudoma mutongo wavo panyaya yekuti vanhu gumi nevaviri vari kumirira bato reTCC ava vomiswa kukwikwidza musarudzo dzemwe dzinouya here kana kuti kwete. Kwete revanhu gumi nevaviri vakakwidza chikumbiro ichikudare vatende Nkosi Magwaliva vati nhengo dzeTCC hadzifanirwe kubvumidzwa kukwikwidza.
Isu tine confidence nekesi yedu nokuti dai tanga tisina confidence tingadai tisina kushingirira mazuva maviri tichitsanangura nyaya yedu kudare. Saka takauya kuno kuti tizoisa nyaya yedu pachena and tine confidence yekuti nyaya yedu ine musoro.
Asi kubvira pakutanga kwenyaya iyi Kwete riri kumirira Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vari kuramba kuti pane mutemo wakachorwa vachiti ZEC yakaita basa rayo zviri pamutemo. Vakanangoni vanotiwo chikumbiro ichi chinofanirwa kuraswa sezvo chakakwidzwa kudare risiro. Magwete ange achimirira nhengo dzeTCC anosanganisira muzvinafundo Washington Nure vatavani Mupofu naJeremiah Bhamu. Magweta aya ange achibvumirana negweta reZEC. Rimwe zvegweta reTCC vati Nashe Runganga vaudza Studio 7 kuti maonero avo ndeyekuti vakakwidza chikumbiro ichi kudare havana kupa umboo hwakakwana.
Tasumudza zveishu yedu kutaura kuti ko ivo interest yavo ndeyei nekuti havasi kukwikwidza musarudzo izvi. Vanhuwo vakatoregista kuvhota, hapana chinovamanikidza kana chinovatadzisa kuti musi wa23 August vavhotere munhu wavo wavanoda. Saka zvinhu zvinotishamisa kuti right iwewo hausi kumiswa kuti uexercise right yako, conditional right yekuvhotera munhu waunoda, asi kuda kuti uyu adisqualifywe. Saka iwewo benefit yako inenge iri yechii, interest yako inenge yechii? Saka ndozvinhu zvatachikweshana nazvo nhasi izvozvo.
Kana dare rikatambira chikumbiro ichi zvinoreva kuti bato reTCC rinenge rarasikirwa nezvigaro gumi nezviviri mudare reparamende sarudzo dzisati dzaitwa. Zvichakadaro Kwete range rakamirira imwe kambani yenhau yeCenter for Innovation and Technology kana kuti site vakutsatswa pulu vati matare munyika anofanirwa kufambirana nenguva vabvumidze kuti zvinenge zvichiitwa mumatare zvibudiswe kuruzhinji pazvinenge zvichiitika.
Vabvuma chete kuti panoitwa judgment ndipo chete panoitwa live streaming. Problem ndeyekuti judgment is just sometimes one line, two lines. Saka isusu hatinzwisisi kuti koti yarambirei because haina kutipa mareasons. Tichapiwa mareasons nekuinda kwenguva. Zvinoreva kuti hatisati tasvika pamutano wokuti makoti edu aakubvuma kuti technology ipinde mumakoti vanhu vaone kuti zviri kufamba sei. Apa mitemo inobvumira izvozvo, asi ivo vanogara pamatare havasati vasvika palevel yekuti vaite open kuti vabvume zvinhu zvakadaro.
Saiti yaiva yaita chikumbiro chekubudisa nyaya iyi padandemutande, mutongi wedare akabvuma kuti vaizobvumidza chete kuita izvi kana ave kupa mutongo wake. Dzimwe nyika dzakaita seSouth Africa dzinobvumidza kuti vatapi venhau vabudise zvinenge zvichiitika mumatare senzira yekuratidzwa kuti hapana chekuvanzwa pane zvinenge zvichiitika. Ndakamirira Studio 7 muvulawayo, ndini Kudzanai Musengi.